President Tsvangirai vapenyu chose uyezve vari kuutano hwavo huri kuita zvakanaka. Hachizi chokwadi chataurwa nemapepa kuti vatsvangirai vaende kunze kunorapa zvakare. Kwete, vatsvangirai vanga vatofamba rwendo rwavatumwa nepati. Pane zvavari kuita kunze ikoko. Asi havana kufamba vachifambira urwere kwete. Kune pepa rakataura iro kuti vaitwa airlifted kunorapwa zvakare kwete kwete kwete.
Vanhu vanoti kazhinji bato renyu haritauri chokwadi pamusoro pokurwara kwavatsvangirai nokufamba kwavo.
Vatsvangirai vakakwira ndege yeSouth African Airways wega. Kuita airlifted kukwidzwa ndege yako yaunotakurwa yakaita kunge ambulance. Iyi ndege yavakakwira indege yanga ine vamwe vanhu vanotosvika kuma 200 iwo, iwo vari passenger womundege imomo. Saka hachizi chokwadi kuti President Tsvangirai vanyanyisa kurwara kwete. Within 1 week vatsvangirai vanenge vadzoka muZimbabwe kubva kune zvavanga vachinoita.
Basa ravo rokutungira bato ravo riri kufamba ro zvakanaka, vari kukwanisa kuita basa ravo zvakanaka.
President Tsvangirai vari kukwanisa kuita basa ravo zvakanaka. Saka ndoda kuti vanhu vedu varege kunyanya kunetseka maningi kuti vatsvangirai havakwanisi kuzotungamira nokuti vabatwa chirwere chakati.
Zvavafambira hazvikwanisi kutaurwa.
Tichazotaura kana vachinge vapedza kuita misangano yavo yavanenge vachifambira kunze ikoko.
Munovatarisira kudzoka rini?
Sokutaura kwavaita, mushure mesvondo rimwe chete vanenge vadzoka muZimbabwe.